mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 26 kubvumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Statistics Agency inoti mutengo wokukwira kwezvinhu pagore kana kuti year-on-year inflation wakadzikira. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti mune dzimwe nzvimbo vabereki vari kurova vadzidzisi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mashanu nevanomwe 1557 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kumatebeleland south nezuro. Vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matatu ane makumi matatu nematanhatu ane mazana matanhatu kana kuti 336,600. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine makumi masere nevatanhatu 38,086. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana nemakumi maviri nevatatu 35,123. Zimbabwe Statistics Agency kana kuti Zimstats inoti mutengo wokukwira kwezvinhu pagore kana kuti year-on-year inflation wakadzikira nezvikamu zvinodarika makumi mana nemashanu kubva muzana 45.85%. Mutengo wokukwira kwezvinhu unonzi waive pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nemana kubva muzana 194.7%. Asi vamwe vanopikisa vanoti havatenderani nezvinoitwa neZimstats pakubuda neinflation vachiti mitengo yezvinhu iri kutokwira. Vashandi vehurumende vari kuchemawo kuti hurumende iri kuti iri kugadzirisa upfumi asi yakavatsika pahuro isingavawedzere mari zvopa kuti kwainoti kuderera kwemitengo kushaye basa. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu West Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvamabhanga vaGilbert Mponda.
Inflation iri kudzika nekugadziriswa kwoupfumi kuri kuitwa nematanho akatorwa nereserve bank neminister of finance nehurumende. Matanho aya anosanganisira kuvepo kweforeign exchange auction market yekureva kuti izvo vamwe vanga vachitenga mari pamusika mutema vachizotihodhesa mari iyi vaakuiwana pamusika weauction exchange rate. Zvakureva kuti vakuwana mari yavo pamutengo uri nani, zvinoreva izvo kuti havachakwidzi mutengo zvakanyanya. Totarisawo zvakare kuti kudzikama kwaita Zimbabwe dollar kuri kukonzerawo izvo kuti vana muzvina bhizimisi nevanogadzira zvimwe nevanobika zvimwe varegere kungokwidza kwidza mitengo.
Ko, sei zvichidaro?
Nekuti kazhinji mari painenge isina kugadzikana vana muzvina bhizimisi vanotanga kungokwidzawo mapurisi zvisina tsarukano, nekuti vanenge vachityira kuti mari iyoyi mangwana inenge isingachatengi zvakati wandei. Saka nokudaro vanogara vatokwidzira mutengo nechekare vachityira kusagadzikana kwemari ikoko. Saka nekugadzikana kwaita Zim dollar kwemwedzi yakati kuti yatadarika iyi zvakureva zvokuti vemabhizimisi price wakuzita agadzikane zvinoratidzawo kuti izvo kune yatinoti confidence muekonomi yekuti vanhu vari kutendera kuti kwakananga upfumi hwenyika ndiko chaiko kwakagadzikana nekuti vanhu havasi kuvhunduka.
Munganyatsotsanangura here pamuri kuti vanhu vaane chivimbo nemari apa vamuponda tichitarisa dhora remuZimbabwe?
Nekuti kazhinji zvaitikanditi kuti munhu aingoti akabata Zimbabwe dhora rake akutomhanya mumusika wedza musika mutema oro pese paakwanisa kungonotenga maus dollar zvaibva zvakonzera izvokuti pave kakusagadzikana kumitengo nekukarenzi. Saka vanhu kutendeka kwavari kuita ndiko kuona kuti mari yemuno yaane chiremu uyezve Reserve Bank neMinistry of Finance vari kutora mamezures akakodzera kuti mari dzidzo dzikame. Tozotarisawo kuproduction level.
Pane zvakawanda zvachinja here apa vamponda?
Uchayeuka gore rapera kwakamboda kuti netse nyaya yehupfu nenyaya yeruramiri nenyaya yechikafu mafuta nezvimwe zvakadaro. Izvi ndo zvinonyanya kukonzera kuti inflation ikwire nekuti munhu wese anotsvaga hupfu nemafuta ekubika. Saka zvinhu izvo zvikawanikwa zvakadzikama mutengo zvinoreva zvokuti mapurisi hanyanyi kukwira zvekupengereka zviya. Totarisai kuti gore rino kurinenge kune yatinoti bamba harvest gore rakawanda zvisati zvamboonekwa kwemakore ndofunga tingangoti makumi matatu adarika hakusati kwamboitika gore richaonekwa gore rino.
Izvi zvinorevei takatarisa upfumi hwenyika?
Zvinoti chibage nehupfu nezvirimwa zvinobuda muZimbabwe zvakati wande. Izvi zvinopa yatinoti confidence kuvanhu nokuti confidence inototanga kutoitika panonge pachinaya mvura vanhu vachitozvona kuti aiwa gore rino kutanga kuine go. Vanhu vanotanga kuve neconfidence nekudzikama kwete kuvhunduka vhunduka kuti tichadyei tichafamba sei. Izvozvo zvinotiwo mapurisi adzikame nokuti inflation kazhinji inenge iri forward looking.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mamwe masangano anomirira varairidzi anoti ari kutambira mashoko ekuti vamwe vabereki mune dzimwe nzvimbo vari kurova nekushungurudza varairidzi muzvikoro zviri munharaunda yavo. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti vari kutambirawo mashoko ekuti rimwe bato rezvematongero enyika riri kuedza kurwisanisa vabereki nevarairidzi. Mukuru weMapadze Primary School kuZaka pamwe nemutevedzeri wake vanonzi vakarohwa nevabereki vevana vavanodzidzisa. Vakafanobata chigaro chamunyori mukuru weZimbabwe Teachers Association ZIMTA vaGoodwill Taderera vashora vabereki vari kushungurudza varairidzi vachiti vabereki vanofanira kunzwisisa kuti varairidzi vanofanira kugara zvakanaka kuti vape dzidzo yakanaka kuvana vavo. Taedza kubata mutauriri wezvedzidzo vataungana ndoro asi nharembozha yavo yange isingadavirwi. Tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Tabata vataderera kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Nyaya hombe ndeyekuti vabereki vanzwisise kuti varairidzi havangashandiri pasina. Unoona hapana zvinhu zvinombonetsa. Dai kuri kunzi vanoda ivo vabereki kugara pasi navarairidzi, vonyora pasi zvose zvinodiwa nemunhu kuti agonewo kurarama. Nokuti varairidzi havana mukana wokubva pachikoro vachienda kunoshanda. Kana tichitaura takanangana nemari yavari kutipa, ukasatobva pachikoro unouraya vana vako nenzara. Sazvoda kuti ivo varairidzi vawanewo mari dzinoringana kuitira kuti vasaramwe mabasa. Hona katanonoka. Nyaya iri apa ndeyekuti ukatora kuti mari yatinotambira savarairidzi woisa yechikafu apa, woisa yekuti kana ukarwarirwa nemwana, woisawo yekuti yerendi apa, Wesa woye kupfeka mbatya apo. Wesa woye kuendesa mwana wako kuchikora. Uchaona kuti ivo vabereki vacho vanogona kuona kuti mari zvacho kwadiri kuratambirwa navarairidzi haikwani. Ko ungaenda kubasa here kungonosenza kuti udzidzise vana vevamwe vanhu iwe usina kana chimwe chaunogona kupunduka nacho. Usingakwanisi kana kudii kana kupfakanyika uchingoti mari yese yauya iwo yopera usina kana zvawamboita zvakananganawo neupenyu hwako iwe.
Saka vataderera imimi sevarairidzi munotiiko vabereki vanonzi vari kuita izvi?
Isu seZimbabwe Teachers Association nyaya iyoyo inototikatyamadza zvikuru kuti vabereki vanogona kusvika pakudaro. Nekuti ivo vabereki vangadai vachitobatana nesu kuedza kuti vaite kuti hurumende ibhadhare varairidzi mari dzinokwana kuti vana vavo vagowanikwa vachidzidziswawo zvakakwana.
Avo vanga vari vakafanira bata chigaro chamunyori mukuru weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Murume wekuZimbabwe anogara kuUnited Kingdom akatongerwa makore maviri mujeri mushure mokupomerwa mhosva yekukonzera kufa kweumwe mudzimai nekumurapa kwaakaita nenzira dzechivanhu. VaLindon Nindi vanonzi vakarapa muzvare Sofia Jekecha vanobvawo kuZimbabwe avo vaiti mudumbu mavo makange muchirwadza. Nindi anonzi akashandisa fodya yebute mumuno mumukanwa uye nekuzodza nebute muviri wamuzvare Jekecha. Izvo zvinonzi zvakakonzera kuti muzvare Jekecha vahotsire zvakanyanya kuchinzi izvi zvakakonzera rufu rwavo sezvo muviri wavo wakange wave nemuchetura unowanikwa mufodya wenicotine wakawandisa. Vana chiremba vanoti muzvare Jekecha vakange vaine chirwere chemwoyo chavange vasati vaziva. Tabata Dr. Masimba Mavaza kuti vatitsanangurire zvizhinji.
Chakaitika pandechekuti pane musikana akanga achirwadziwa nemudumbu anogara kunzvimbo inonzi Nottingham kuno kuEngland. So akaedza kuenda kuzvipatara asana chiremba havana kukasika kuona kuti chii chiri kumukonzera kurwadza. Zvakaita kuti vabereki vake vakapiwa namba yemumwe munhu wekumusha anoshandisa mishonga yechivanhu watingati pachirungu herbalist kana kumusha tingangoti murati. Saka mukuru uyu akabva kuronzi kuNewcastle achiuya kuzorapa musikana uyu. But maratiro akanga ari kuita aishandisa kurapa nebute.
Airapa nebute mungazivavo kuti aizvifambisa sei apa?
Zvaaita ndezvekuti aiti kana akamisa bute mumhuno nekumukwiza bute mumuviri make mese akahetsura zvaigona kuvhura mapapu ake nekuti chirwere chake chinenge chipere. Uyezve anotenda kuti iye kana akashandisa bute vadzimu vaikwanisa kubata pari kurwadza nekurapa musikana uyu. Saka vachinge vabvumirana kudaro akapiwa mari yake inoita $150 yebasa rake nemari yebhazi kana yekufambisa yaakapiwa. Saka azora musikana uyu buteriya nekubusa rimwe mumuno rimwe mukanwa. Musikana uyu akabva akatsidzwa nebuteriya nekuhetsura kwakabva mukuwadza. So musikana akazoonekwa ana chiremba papostmortem kuti akanga ane kondisheni yemwoyo yairwadza. Saka mwoyo wake auna kukwanisa kumibirira simbari kuhetsura ni ufotika yanga ya pinda mwiri mkano na nimu munu chaka vzaliga tu minor choke and akafaita a quickened heart failure ati baasa so paka tanga vila masides ya heart failure paya uyaka mbote aduna zunaita kana uchingo wabata wanwadu wazo wabute ajeta right asipa waka zona kutu no muna asipu cha chanduka nopo waka zofonja la ambulance but zunaku zeta shakanaka waka zuna miskana uyu ashaya
maka tarisa shakaitika apa Dr. Mavasa munofunge inenya ii chii cha muri kuona cha munga tibuzao
panya hii chakilo tizandiche kuti kuna ngazu mkuru uyu anga sina chakaipa changaru na kuita angaru kuita kurata azi tino tiza chunga chede kuti kana kiri kunjiga zera toro uye even kiri kunjiga hindu kumusha ngati satore imba sari kurapa ngati sina uzi ona huo ngati satore ikana uti kukimbiza kumanira kushandisa mishonga kana kugovana mapiritsi tisina kuenda kwana chiremba kumusha kana tiri kumusha kuZimbabwe vazhinji vanofira mudzin'anga n'anga hadzisungwi dzinongopiwa warning zvopera zvakadaro
avo vange vari Dr. Masimba Mavasa vari parunare kuBritain neStudio 7. Zebato re MDCT inotungamirwa na Douglas Munzora dzinoti dzanyora gwaro kudare reparamende nekune mamwe mapazi ehurumende pamwe chete nekumapurisa vachiti nyaya yemari inoita mamirioni matanhatu yamadhora inonzi yakatsakatika mubato re MDCT inofanirwa kutaurwa nezvayo uye vanhu vane mari iyi vaidzore uye vasungwe. Va Patterson Murimoga avo vanoti varikuita izvi nevamwe vapo vavasina kudoma vanoti nyaya iyi inofanirwa kuongororwa uye hurumende inofanirwa kutora nyaya iyi neuremu hwainahwo vanoti kana pasina chaitwa nenyaya iyi ivo nevamwe vavo vachaenda nenyaya iyi kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vanoti vanoratidza kutonga nyaya dzeuori vasina kwavakarerekera tabata va Murimoga kuti tinzwe nezvenyaya iyi uye kuti tinzwisise zvavari kuita pamusoro payo.
Ndinoda ndeyekuti isusu munotiziva tiri bato rinomirira vanhu rinomirira zvino zvevanhu rinoshanda richiisa zvinhu zvavo pachena. Tinoda kuti nyaya iyi yatiri kuti vamunzora vangoita account for the 6 million yandakashaya semusangano.
Chii chamunoziva pamusoro penyaya iyi pamusoro pemari yamuri kutaura 6 million?
Chandoziva kuti mari yakashayikwa muhomwe yemusangano yashayikwa zvakanga zvakawiriranwa semusangano kuti mari iyi vaizoshanda basa iroro kutakura vanhu vachiuya kucongress. Hazvina kuitika izvozvo, mabhazi akazotorwa nechikwereti. Saka mari yacho nokuti yange isiri muhomwe yemusangano, ndosaka tichiti vamunzora itai account for 6 million kuti yakaenda kupi, yakashandei.
Iro bato renyu reMDCT harina kuongorora here nyaya iyi, rinotivo pane mari isiri kuonekwa?
Bato renyu reMDC munozviziva kuti pane utungamiri huripo, pakanga pane utungamiri hwamadhamu Tokozani Kupe hunova hwakazoenda pasi asi pavamunzora ike zvino ndorova mutungamiri webato. After the AOC, hapana kitu hivyo ni hivyo wa chekorwa yekuti vanhu vange vachipanana masimba vachitambidzana zvichitanda kuti iwe wanga uchingosakurawo ike zvino wakungogara parutivi ini ndakusakura, havana kutambidzana mapadza vanhu ivavavo. So utungamiriri ihwohwo zvekare tinodavira kuti hausi kutofara ende hausi kunzwisisa kuti mari yakafamba sei.
Chii chati chaitwa pamusoro penyaya iyi kusvika pari zvino?
Takaenda kumapurisa tikamhangara nyaya kumapurisa, tabva ikoko taona mapurisa vasingatori matano. Takaenda kuzati, tabva kuzati takaenda kuna Minister of Justice, tabva ikoko last week takapetishina parliament izo soti mushikiro kugadzira matsamba yekupetishina munhengo imwe neimwe yemuparamendi nekusenate sorinoendeve kuti nyaya iyi dibhetwe igeno muparamendi kuti nhengo dzeparamendi kana dzinge dzapara mhosva kuparamendi haizi nzvimbo yekuva irefugee place yekuti vanhu vavande nyaya dzavanenge vaita ngavadzoke vazoita ansa and then zvinhu zvobuda pachena tofamba gwara rimwe chete
asi vamonzora vamuri kutaura havasati vabatwa nemhosva kai
havasati vabatwa nemhosva havasati vasungwa hatisi kuziva kuti zvikonzero chii apa pava nemwedzi inokwana kuita mina kubva patakamhangara kesi yedu
ivo vamonzora makambotaura navo here pamusoro penyaya iyi
vakataurwa navo musi wa18 December kana ndisingakanganisi zvavaingotaura ndezvekuti mari iripo tatora mari kuti tindotsvaka maus dollars ndikati chakandishamisa ndezve kuti vanotora mari kubva muhoko yemusangano vaindotsvaka maus public market zvavanoziva kuti zvinouraya futi economy saka mari haina kumbozobvira yakadzoka muhomo yemusangano kusvika pari nhasi
vari kufambisa nyaya iyi nemi vanoda kuti nyaya iyi igadziriswe ndivanani vamwe vamuinavo ndivanani munyaya iyi
ini ndakaita zvinhu izvi ndiri ndega asi ndinoziva kuti pane vanhu vatsigiri even vari munhengo dzestanding committee dzakatodanwa nemapurisa kuti vandopa zvavanoziva maererano nenyaya iyi kusanganisira imwe muzvare tokozanikupe ndinodavira kuti vakashevedzwawo kumapurisa mutevedzeri wesachigaro wemusangano baba Morgan Komiti vakashevedzwa zvekare kumapurisa
zvino sei pasina chati chaitwa chii chinoita kuti vose vamakavudza nezvenyaya iyi kusanganisira namapurisa vasaita zvavanofanira kuita nenyaya iyi
mukoma tanoroka hwande ndosaka ndati isusu tichiri mushishi sezvo pasina kutorwa matano ekuti vamuzora ingatei tinotarisa kuti bainavo vanofanira kunge vakaenda kumapurisa tichiri kungoramba tichienderera mberi ndosaka tanga tiri kuparamendi tichipa petisheni yekuti wai vamuzora vasina kushevedzwa kumapurisa saka izvozvo zvasi kuzotimisa tiri kuenda kusvika tati gogogo pamusuro wemutungamiri wenyika nokuti takamboona mutungamiri wenyika achitonga asina divi raakarerekera panyaya dzana mai mupfumira panyaya dzana naobhadhaya mwoyo even ainga ari mutevedzeri wake chaiye baba muhati tiri kudavira kuti nhasi havasi pachigaro mushure menyaya dzekunge vangopomerwa saka tiri kutitarisira kuti vakapomerwa vana mai mupfumira vanaobhadhaya mwoyo nyaya dzavaipomerwa dzakafanana nedzatiri kunemera vamonzora dzatinoti ngavazvichenure saka patichati gogogo mokusiya mutungamiri wenyika tinotarisira kuti mutungamiri wenyika haazoramba akapeta maoko kunge zvirikitwa nemamwe mapazi esaya
avo vange vari umwe wevanoda kuti mari inonzi yakatsakatika kubva kumdct idzoswe uye kuti akaitora asungwe vapatson murimoga vari parunhare kuHarare nestudio 7 tatadza kubata vamonzora asi tabata mutauriri wavo valloyd damba vakati izvi ndezvehwanana zvinobva kuvanhu vasina chimiro chekutaura pamusoro penyaya dzakadai vati mari dzose dzinoshandiswa nebato ravo dzinoburitswa mushure mokuongororwa nokupiwa mvumo nevanhu vazhinji mubato izvo vanoti zvinotadzisa kuti mari ishandiswe nenzira isina kufanira vadamba vati kuti mari ibudiswe pane vazhinji vanofanira kuisa ruoko rwavo pakupiwa mvumo kuti mari iyi ishandiswe vadamba vati vakaudza vanhu ava kuti vauye kuzotarisa mabhuku emari yebato iri asi havasi kuuya asi vachienda kumapurisa nekuzimbabwe anti-corruption commission kuti vasvibise zita rebato nevatungamiri varo vateereri tine urombo kuti hatisati tagadzirisa zvinhu kuti mutangidze kutumira mameseji enyu senguva dzose kana zvanaka tichakuzivisai
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vezveutano mumatunhu mazhinji emuAmerica vatangidza kubaya vanhu mushonga wenhomba yeCovid-19 weJohnson and Johnson mushure mokupiwa mvumo nemapazi ehurumende anoona nezveutano eUS Food and Drug Administration neUS Centers for Disease Control and Prevention. Kushandiswa kwemushonga uyu kwakange kwambomiswa mushure mokuonekwa kuti vamwe vanhu vechidzimai vari pasi pamakore makumi mashanu vaigwamba ropa masvondo maviri kana matatu mushure mokubayiwa nhomba iyi. Nyanzvi mune zveutano uye vachishandira mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiswaranga, vanoti zvakawanikwa pamusoro pemushonga uyu hazvityisi zvikuru. Dr. Ranga vanokurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba iyi.
Kungurura kwakaitwa kuneCDC neFDA vakaona kuti benefits emushonga kana kuti zvinobatsira mushonga are better than my risks, which means kuti of course kune vanhu vashoma vanoita ma blood clots aya, but in terms of benefit yenhomba, it's better kuti vanhu vawane nhomba. Chandingataura ndechekuti machiremba nawo neveutano vanenge vaakuziva kuti votarisira zvipi kuti kana munhu akawana blood clot akurumidze kuwana rubatsiro. Asi ndinoona kuti kudzoka kwenhomba kwakanaka chaizvo, nokuti kune dzimwe nyika sekunana South Africa, probably even Zimbabwe, ndo imwe nhomba inokwanisa kushanda ichibatsira.
Pane zvaitwa here kukurudzira vanhu kuti mushonga uyu wakanaka kushandiswa?
Zvaitwa just kuti vanhu vavane more information, neyatingati iyo guidance, kuti kana vanhu vapuwa nhomba yeJohnson and Johnson vanofanira kutarisira zvipi. Right now vari kuti maybe 2 to 3 weeks, vanhu vakati wandei ndo pavanokwanisa kuita maclots aya, and it seems like ari kuaffecta madzimai vanenge vechidiki. Saka kana vanhu vakaita masymptoms emaclots, you know, like sokufemera pamusoro kana kuzarirwa nezvakadaro, vatora Johnson and Johnson, vane nhomba yeJohnson and Johnson, vanenge vachizofanira kukurumidza kuona machiremba so that they can get the right help.
Munoti kuruzhinji rwevanhu pamusoro pekushandisa kana kusashandisa mushonga wenhomba yeCovid-19 uyu weJohnson and Johnson?
Zvinotaura Mr. Wane ndezvekuti, as we have been saying, sema healthcare professionals, nhomba yese vanhu vanofanira kutora nhomba iri available to them. Saka zvandingataura, Johnson and Johnson ndeimwe yenhomba yeCovid-19 yekuti kana iriyo iri available seSouth Africa kana kuZimbabwe kana dzimwe nyika even muno muAmerica, kana iriyo iri available, inini sachiremba handione pane dambudziko rakanyanya kuti vanhu vatore nhomba iyoyo. Of course any medication inouya ine marisks kana maside effects, but kana uchitarisa benefit versus risk, it's probably better to take the vaccine.
Nyanzvi mune zveutano uye vachishandira mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiswaranga, vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Statistics Agency inoti mutengo wokukwira kwezvinhu pagore kana kuti year-on-year inflation wakadzikira. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti mune dzimwe nzvimbo vabereki vari kurova varayiridzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.